Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika raburitsa mashoko ekuti mvura yakasimba ichawedzera matunhu akawanda kunyanya kumatebeleland, Manicaland, Matsoneland East neWest pamwe nemasvingo. Vanoona nezvekufambisa kwebasa mubazi rezvemamiriro ekunze munyika vaBenjamin Kwenda vaudza Studio 7 kuti kunogona kuita mafashamu sezvo pari kutarisirwa kuti pachanaya mvura inogona kudarika mamirimita makumi matanhatu kana kuti 60 millimeters mukati mezuva.
Then tozonotiwo maprovinsi anosanganisira Matabeleland North Midlands, Manicaland, uku tiri kutarisira kuti zvakare tinobata zvakare nemashonaland East. Tiri kutarisira kuti kunogona kune machances akati kurei ekuti mvura inogona kupota ichidarika ma50 millimeters mu24 hours. Ava inogona kuita between 50 kana kuti tonosvika kuma60 millimeters mu24 hours. Izvi zvinogona kukonzeresawo matambudziko akaita sana flash flooding, uyo mafashamu chaiwo ekuzara kwenzizi.
Vakwenda vayambira vagari kunyanya mumaruwa kuti vasayambuke nzizi dzinenge dzakazara uye vaone kuti dzimba dzavo dzakasimba sezvo mvura iyi inotarisirwa kuva nedutu mupengo remhepo zvakare.
Saka one of the things we always encourage is don't try to cross flooded rivers. Mvura ukangoona mvura yangopfuura yauda kusvika mumabvi chete, chances dzekuti inogona kutora even mota chaiyo very high. Saka izvozvo hatikurudziri vanhu kuti vaite sei vatodaro. Zvitori nani kurara kwaunenge uri, kutsvaga pekurara paunenge uri kana rwizi rwakazara kana kutomira kusvikira rwaserera, then wozoita sei wozokrosa.
Vebazi rinoona nezvenjodzi kana kuti Civil Protection Unit CPU vanoti vakatotanga zvirongwa zvekuchenjedza vagari kuti vasarasikirwe neupenyu. Mukuru weCPU mudunhu reChiredzi Valove Mochisema vayambira vagari munharaunda mavo kuti vasayambuke rwizi rwerunde urwo rwakatozara nemvura kare iyo iri kunaya kumasvingo neMidlands.
Saka tinokurudzira vagari vekuChiredzi vaya vanofarira zvekuredza, vaya vanofarira zvekuvambuka nzizi, kuti vave vakachenjerera nekuti mvura iri kuwanda mukati menzizi. Tinogona kurasikirwa neupenyu mushure mekunge vakukurwa. Saka vese vane chokuita, vane zvokuita munzizi panguva yakadai, tinovakurudzira kuti vambosuduruka kuti vape mukana mvura yakawanda kudai idarike. Izvi tiri kuzviitira kuti tisarasikirwa neupenyu sezvatakamboita gore rapera.
Izvi zvatsinirwawo nemukuru weCPU mudunhu reMashonaland West vaJosephat Jaji vayambira vagari kuti vaende kunzvimbo dzakakwirira kuti vasayeredzwe nemvura.
Kana uya mafashamu vanhu ngavarege kungofamba-famba, vana vechikoro ngavarege kungofamba kana kukozza nzizi. Kunyange vemotokari vese vari kukurudzirwa kuti kana vakaona rwizi rwakazara mvura ngavasazvikosoredza kana kuti kuzvimanikidzira kudambura kuti vakrose rwizi irworwo. Rwizi irworwo runogona kunge pasisina bridge ivo vanenge vasisiri kuzviona.
Asi vamwe vagari vekuchilonga kuChiredzi vakaita savamelusi Macwilele vanoti hurumende inenge isina kunyatsogadzirira.
Kwete kuti kukazara vanogona kufa, rwakatozara izvozvakusiya. Saka inini zviri kutirwadza sevagari vemunzvimbo kuti hatisi kubatsirikawo kunhau yebhirizi ende iri kutupedza vanhu. Zvade notaiwanawo rubatsiro rwokuti tibatsirike maringe nebhirizi iroro, nokuti kwakare shuwa vanhu hama dzedu dzichitera.
Asi vachitaura nechipiri mushure mekupedza kwemusangano wamakurukota ehurumende wekutanga kwegore rino, kurukota rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika, amai Monica Mutsangwa vakati hurumende yakagadzirira kubatsira vanhu vose vanosangana nematambudziko achabuda kubva mukunaya kwemvura munyika. Gore rapera vanhu vanosvika 14 vakarasikirwa neupenyu mushure mekuyeredzwa nemvura pazambuko rechilonga chete mumasvingo. Vamwe vakawanda vakayeredzwa kwaGutu, Zaka Mwenezi nedzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.